Zimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti ZLHR yakakwidza kudare chikumbiro chekuti statutory instrument yekuchinja mazita emimwe migwagwa mumulawayo iyo yakashandiswa nehurumende mazuva mashoma apfuura isendekwe parutivi. ZLHR iri kushanda basa iri yakamirira sangano reulawayo Progressive Residents Association kana kuti BIPRA. Mutauriri weZLHR vakumbirai mafunda vati chokwadi kuti vari kumirira sangano reBIPRA.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights aenda kudare nenyaya yekutanga vachinyunyuta nezvakaitwa nehurumende zvekupa mazita matsva kune migwagwa yemuguta reBulawayo. Vari kuti zvakaitwa zvazvisi pamutemo, guta reBulawayo siti kanzoranga rakatogara riine chirongwa ichi chekuti papihwe mazita matsva kune migwagwa yemuBulawayo, asi takazoona hurumende musi wa 17 July ichiuya nemazita matsva eri kupa kumigwagwa iri muBulawayo. Vari kuti zvakaitwa zvazvisi pamutemo uyezve ngazvisa wene effect kuchinja mazita emigwagwa muBulawayo.
Sachigaro wesangano reBIPRA vaAmbrose Vindi vati havafare nedanho rakatorwa nehurumende vachiti havaoni riine musoro uye hurumende yakangotora danho iri isina kunzwa pfungwa dzeveruzhinji panyaya iyi. Hurumende yakatora danho rekuti mazita emigwagwa yakasiyana siyana mune mamwe maguta munyika kusanganisira Bulawayo, Gweru, Harare neMasvingo achinjwe. Taedza kunzwa kubva kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo, asi nharembozha yavo yange isingabatike zvinove zvimwe chete zvange zvichiitika pataedza kubata mutevedzeri wavo amai Marian Chombo. Asi meya weguta reGweru vaJosiah Makombe, avo vanovewo mukuru wesangano reUrban Councils Association of Zimbabwe, vati mutemo weUrban Councils Act unopa masimba kumakanzuro emaguta nemadhorobha kuti ape mazita kumigwagwa. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitwa nehurumende kupedzera hoko padehwe reshindi sezvo pane zvakawanda zvakakosha zvinoda kugadziriswa munyika munyaya dzezveupfumi uye pakuti makanzuro anyatsokuita mabasa anotarisirwa kuita nemazvo. Mukuru wesangano reZLHR mudunhu reMateveland amai Nosimilo Chanaiwa vatiwo magweta avo ari kukwira kudare nechimwe chikumbiro chevamwe vagari vekuluveve zvichitevera kufa nekurwara kwevamwe vanhu munzvimbo iyi nekuda kwechirwere chemanyoka icho chinofungidzirwa kuti chakabva mukunwa mvura ine tsvina. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.